A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Monday, August 1st, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the intensifying clampdown on leaders of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 6065 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
A whole rally of pseudo-war veterans is called up to be addressed, and then the courts find a $300 bail. You can see the juxtaposition of the overreaction and the proper assessment of the legal system of Zimbabwe. So it's politicization of... They are trying to politicize the criminal law system of the country. In any event, this thing should have been handled within the ambit of the relationship between the war veterans and the defense forces of Zimbabwe, because they are reserve force. There was absolutely no reason to try to bring this matter here. They are soldiers of repute. They are disciplined people. If there had been any infraction, it would have been handled in the rightful channels, not all this rigmarole which we are being subjected to. It's an attempted intimidation, but we all that if Smith couldn't intimidate us, nobody else would intimidate us.
It's just unfair. That's why you have heard, you have seen people, they are trying to show that the way things are going is not the correct way. And I think I've been talking about it, that we don't have to show any hard-handedness, but that people have to be giving each other time to discuss issues when people don't agree. You don't have to be, you know, causing all sorts of hardships and complaints.
Of course, those there are remarks by War Veterans Chairperson Chris Muchangwa. You also heard from former Vice President Joyce Mujuru. The two were in court today. And of course, if you are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the intensifying crackdown on war veterans.
Zimbabwean authorities have intensified their crackdown on liberation war combatants with the arrest of war veterans leaders. Zimbabwean police today arrested Victor Matemadanda and Francis Nando, two senior leaders of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association, following a public fallout with President Robert Mugabe recently.
The Zimbabwe Lawyers for Human Rights say police arrested Matemadanda, the Secretary General of the Zimbabwe War Veterans, and Nando at Harare Magistrate Court, where they were following court proceedings for Douglas Mahia, the Liberation War Veterans Warfare Organizations and spokesperson, who was apprehended last week and charged with undermining the authority or insulting President Robert Mugabe in contravention of Section 33(2)(a) of the Criminal Law Codification and Reform Act.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Wonguka hamawadiwa kunao bachango tibata nasi tida kuti tinge tichende ramberi tichita hurukuro yeku sungwa kurikuitwa vakuru vakuru vesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Svondo rapera kwakasungwa vaDouglas Mahia avo vanzine dare vanokwanisa kubvisa mari yechibatiso kana kuti bail vabuda nhasi asi padare rimwe chete remajor street muharare kuroten row kwabva kwasungwa vavictor matema danda vanova ivo munyori musangano revakarwa hondo uye vanoona nezvegwara resangano rimwe chetero vafrancis nhando uye tiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti ari kutsvagawo vamwe vakarwa hondo ivava vachida kuvapomera mhosva yekuzvidza kana kutuka mutungamiri wenyika varobert mugabe izvi zvinotevera mashoko avakaburitsa kana kuti communique yaiti aiwa vamugabe ngavachimboenda pamujinga ndigere nekuti nyaya yekutonga inenge yavaremera gibs
ye blessing sahlangana njalo ke namhlanje lapho sikwaka khona ke ngodaba lwalabo balula ilizwe kudala ke sikhuluma ngama 60 lama 70 kodwa wasekubeka izikhali phansi phela ngo-1980 kwasekuthiwa ke ngama-excombatants esikhuluma ngabo ngabantu sibili abawutshaya umbhobho sikhuluma nje uDouglas Mahia weZimbabwe National Liberation War Veterans Association ubekhona ngale ke ecourt lamhlanje lapha kade isetheswa khona icala lokuthi wathethisa umongameli umgabe siyakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo kuke kwaba sibili logwalo olujulileyo okuthiwa yi-communique ekhitshwe ngama-war veterans besithi umongameli mgabe uyazehlulekela ngakho kachayi phansi kasuke sibili esikhundleni ukhanya basamfuni njalo bathi ngo-2018 ngabasoze bemncedisa ukuthi akhethwe sikhuluma nje lamhlanje uVictor Matema Danda kuzobuya lo Francis Nando bona bakwa-War Veterans Association labo babotshiwe phela khona ngale emthethwandaba so sifuna ukuzwa ngani ukuthi kambe libona ngazani udaba lolu luyaphela ngani luyaphetha ngani kulama-war veterans abotshwa ngapho-ke kodwa nxa kukhangelwa nsuku zonke kuyabe kuthiwa phela abantu babe besiyakhonza kumongameli umgabe besiyamtshengisela ukuthi bayamthanda kambe lina likubona njani zulu kandaba ye khulumani sezwe
Of course, war veterans for the ruling ZANU-PF party are significant in that they are the ones who have been campaigning for President Robert Mugabe since 1980, at least those that are aligned to his ruling ZANU-PF party. But in their communique, they said that they are no longer going to campaign for President Robert Mugabe, accusing him of running the country down. The war veterans are saying Mr. Mugabe is not dealing with issues to do with corruption. They were also complaining about human rights abuses. But in response, President Robert Mugabe accused them of treason. And he called upon his police force to crack down on the war veterans. And this has actually led to the arrest of several war veterans. But on Saturday, when there was this bail hearing for Mr. Mahia, the Nelson Mandela lawyer, George Bizos, many of you remember him, he was in Zimbabwe. He was observing this trial of Mahia. And he said that he fears that Zimbabwe could degenerate into a civil war. Gibbs, I think we have our first guest, that is ex-combatant Margaret Dongo. Mm-hmm. My Dongo, we are having problems with that line, but I will try to get in touch with My Dongo Gibbs.
Yes, and we're talking about George Bizos, you know.
Yes.
He's the guy that represented Nelson Mandela in the Rivonia trial.
Indeed.
And that trial is historic indeed. And we are told that the reason why we went to Harare was there was a board meeting of lawyers in which Beatrice Mtetwa is actually one of the board members. So we wish to advise you to actually call us right now so that we can talk about this issue. Here is the number 001-202-619-2077. Yeah, we've got some messages that we received on Facebook. And one of the messages is from Gaines Banda who says, let the war veterans test their own medicine. It's them who created Mr. Mugabe and protected him all these years. Now they can't have their bread and they expect the povo to rally behind them. And then we've got Zamani Nyati who says, ufutu vele ngalukhangele lwenzela konoku kulo oluphetheyo. Liyakwazi ukuthi ngitshona izulu kandaba ukuthi ufutu lwenzani. So ubaba lo Nyati ukuthi ufutu lwenza njalo. Uzobuya ke Mr. Martin Tsonziwa. He says Mr. Mugabe has definitely run down Zimbabwe. And then we've got Jabulani Shenge who says Zimbabwe always cry foul, but come election time, they will always vote for Mr. Mugabe. So don't blame Mr. Mugabe, blame yourselves, especially your votes, but know that your vote is your secret. So please make sure that when Mr. Mugabe finishes his term, do what you're supposed to do. And that is, we expect also SADC and the African Union to observe the next elections so that Mr. Mugabe is out. And then we've got Masiwa, who says, we want to replace ZANU-PF now. A vote for Professor Love Momotuku for president 2018 to 2023.
Hmm.
There you are.
And of course, we are having problems with our lines, but please just keep trying. The lines are a bit problematic, we know, but keep trying so that we can discuss this issue, the clamp down on leaders of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association and the significance of those arrests, since for years they've been the backbone of Mr. Mugabe's rule, Gibbs.
So we're trying to get hold of Mr. Effort Nkomo. If you are listening to us, we are told that Mr. Effort Nkomo is now on the line. He's a ZANU-PF member and is a veteran politician. Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program. Mr. Nkomo, can you hear us? Hello, Mr. Nkomo, can you hear us? Yes, Mr. Nkomo, Effort, can you hold on there? I think we've put another person on the line.
Mm-hmm.
Yeah, okay, let's start with Mr. Nkomo. Blessing.
Mr. Nkomo, what is your take on this clampdown on war veteran leaders after their communique?
Well, I'm not sure really what's happening because this thing, in our culture, we have a belief that what's happening in any home state, which is not your home state, you don't interfere. Mm-hmm. In Sindebele, they say, "Ogomteni, ogomteni, awungeneli." So, in my view, I may not know exactly what the root cause is, but it's an unhealthy situation where people have to fight. Mm-hmm. They need to sit down and resolve their differences.
Mm-hmm. Do you think this relationship can still be saved, or they are just headed for divorce with no prospect of reconciliation?
No, in my view, this can be resolved. I take it that there's a minister responsible for that. The minister can aptly call all the parties and try and solve the dispute and problems.
Mm-hmm. Gibbs.
Yeah, Baba Nkomo, gambo ngani kuyahluphalapha ukuthi akulunganga yini ukuthi umongameli atshelwe ukuthi hayi phela baba sibona ngazani okwenzayo akulunganga.
Well, yikho ngisitsho nje ukuthi thina ngolwazi lwethu ngokuzalwa kwethu safundiswa ukuthi eyomdeni kayingenwa. Mina ngikhangele ngokuthi ngiyomdeni ngoba angisazi isisusa. Umdeni wakhona uyasazi isisusa. Kodwa-ke umbono wami ukuthi lapho ngani kulohlupho khona akula nto ehlulayo nxa abantu behlanganisa amakhanda bebekulungiswa.
Kodwa ngase sikhangela baba Nkomo sibili ukuthi ungaze ubotshelwe ukuthi uthe umongameli kungani kayenzi kuhle.
I-constitution eZimbabwe iyakunika ilungelo lokuthi i-freedom of speech ilukholo lwami. Ngingazi ukuthi ku-contents zalokho yabo ukuthilo uyabufakeni thina esingakwaziyo. Uyabukhulumeni okwedlulisa amalawulo thina esingakwaziyo ngoba sikhuluma ngento okuthiwa yabhalwa. Wena ongayibonanga, dami engayibonanga, ayisizwa kuthiwa kwabalwa lokho. Kanti ungabe kukhona okunye thina esingakwaziyo. Yikho kuba nzima ukukhomenta i-adequate.
Mm-hmm. I siyakuzwa kakhulu ke Nkomo. What Mr. Nkomo is saying is that you know, according to Zimbabwe's constitution, you are free to say anything. Mm-hmm. But it says, but it depends on what exactly you say, because at times you may actually violate certain laws, you know, in the process of saying what you think is correct.
Mm-hmm. Mm-hmm. Some say in Zimbabwe you are free to talk, mm-hmm. but you are not free after talking. Regai tiende kuna vachira muiwa vari kubotswana makadi.
Makadi ni baba munini.
Aiwa tiri nani zvedu tipewo pfungwa dzenyu.
Ndichakudzosera kumashure bichana. Mhm. Ndinokumbira kuti munzwisise kuti muzanu PF handiti.
Mhm.
Maka netsa nyaya kuti vana mai mudzuru vana rugare gumbo kutaura vashoma-shoma handiti.
Mhm.
Vakatora bato rezanu PF vakaripa vakaita mushwa vamugabe.
Mhm.
Munoona dambudziko guru rondo parakatangira. Ndokubva vatanga kukambenera vamugabe vachiuraya vanhu.
Mhm.
Maoveti wawanhasa vakuti vapandukira mugabe.
Mhm.
Mwana ungatamukira bambo ungapandukira bambo vake.
Mhm.
Toti kudini kana mwarati bamba vasiri bambo vangu.
Mhm.
Saka mwana uyu ngachibva kwabambo achinotsvaka vamwe bambo. Asi dambudziko ratichaita nderokuti isu zvetiri vanhu veZimbabwe tomhanya kuenda kune dziya mhondi dzakatiuraya dzichitorera mumadzedu dzichitiurayira vana vedu dzichitorera vabereki vedu totivanaka nhasi. Nyoka yakambonaka mumba momunhu.
Ko vamwe kavanoti vana vembwa vasvinure musi mumwe chete.
Hai vamwe vanhu vanodwa vano tinonetsa muZimbabwe tinoshandisiwa kutaura namugabe kuti iye mugabe afire pachigaro asawana mutongo wemhosva dzake. Iye zvino tikatarira shure kumugabe ari kuriramba pamusoro pemhosva saka asingadiwe pachigaro. Naona nyaya iri kuitika.
Asi toti yedu
iye zvino vanopfuma pati vadzokera panguva yana tekere. Vachipoma zvihanzi zvanondoga vati vati.
Zoom.
Zoom. Maiwana nyaya yacho. Hapana pati yarugare namai mujuru paya. Iyuti isi 11 under 14 yezanu PF yebhora. Saka kuda kuuraya kwati dzinenge sane MGCs. Maiwana. Dai vanga vachiti ipati vaibva kuzanu vobva navanhu vezanu. Masupporters are when they are not support. Kwete kunotora masupporters are more opposition party. Iye zvino vakurwadziwa nokuti vorohwa namapurisa. Otherwise vakati varohwa nokuti hatina upaka zvekuti vanorohwa namapurisa nokuti hapana umwe abuda pachi fast screen apa achiti achibuda ropa zvakaifa tsvangirai.
Ayo vachina muiwa tinotenda zvikuru.
Mashoko angu fanga kuvhura vanhu mpungwa.
Tinotenda zvikuru vachina muiwa nekupinda muchirongwa chedu.
Mugare mndinifonera ndina mamwe akawanda futi.
Aiwa tinokufonerai. Okay. That's Mr. Chiramwa there. You heard him. He says you know, he's not very sympathetic to the war veterans because he says they were being used at one time as Mr. Mugabe's shock troops, and you know, he does not believe that this crackdown is genuine. That's his thoughts. I think we have our second guest. We could not get hold of Mrs. Dongo, and we are being joined by human rights lawyer Dewa Mavinga. Mr. Mavinga, good evening.
Good evening, Blessing and Gibbs. How are you guys?
No, we're fine. How are you?
Now, Mr. Mavinga, you are a human rights lawyer yourself. Tell us about the relationship between the judiciary and the state in Zimbabwe. Some are saying that, you know, there's a very thin line.
Yes, and that is the problem, Blessing, that the judiciary is compromised. And we have said this as human rights defenders for a long time now. It began when the judiciary, senior members of the judiciary, were purged around 2000 because they did not agree with the state. And then after that, we saw people who are malleable and aligned to Mugabe, some of them, getting onto the bench. And after that, there were times when even the Reserve Bank, when it was under Dr. Gideon Gono, was giving out trinkets like televisions, flat screens to the judiciary, who had also received farms So they are compromised. And this is why we have been saying there is no rule of law in Zimbabwe. Not only the judiciary, even the state enforcement agencies like sections of the police and the prosecution authority, national prosecutor, we have compromised individuals there. So what is happening now, this crackdown on war veterans that we are witnessing, is a partisan approach by ZANU-PF where sections of the police that are malleable are being used to persecute people who no longer obey allegiance to Mugabe. What happens in Zimbabwe, the system that is there, which is very corrupt, is a system where it's a mafia-style system. As long as you are on the right side of ZANU-PF and Mugabe, you are protected. Once you lose that protection, you are exposed to persecution and hounded out of the country, or you are thrown into jail. And this is what happens. And Mugabe was right when he said those who oppose him will be thrown into jail by his police, because the police are not independent, they are not professional, they are not non-partisan. They are actually on the side of ZANU-PF.
Mm-hmm. Thank you, Mr. Mavinga. Gibbs.
Mr. Nkomo, do you actually agree with what Mr. Mavinga is saying, if you take into account that he said, you know, the police and the police are not too straightforward in a way? Eh? He says they are too partisan. Is that true?
Well, in my view, I'm not really sure on which aspect it is, but the police have a duty. If he feels they are not doing their duty properly, he is free to make that observation. But their duty is to protect everybody. That's my view.
But what is your observation? Are the police doing their job properly?
Well, that's why I'm saying I'm not really sure the content and the evidence that they have that is incriminating, which I'm not privileged to.
Mm-hmm.
So it makes it very difficult for me to judge otherwise.
Rega itidzoke kwamuri vamavhinga. Vamavhinga, kunetsana kuri pakati pevakarwa hondo ava nebato rezanupiefu kana kuti navamugabe. Kwaka mungati zvino munongedzo wechii chaizvo tichitarisa nyaya dzezvemamiriro ematongerwo enyika munyika umu?
Zvinoyera zviri kuitika izvi. Mashura, mukoma Blessing, mucherechedzo wekuti pasi parohwa nenyundo, zvinhu hazvichisina kumira zvakanaka, nekuti varwi verusununguko, vana mukoma nanasisi, tinofanira kuvaremekedza, tinofanira kuvakudza kuti vakasunungura nyika. Ndochekutanga. Chepiri, ndivo vanga vari nheyo yakabata musangano wezanupf nesimba ravamugabe. Vamugabe pese pavaitaura vaitungamidza varwi verusununguko, kureva kuti iko zvino ZANU-PF neutongi hwavamugabe rango vazuru rakapinda nyoka, vafumuka vasiyiwa pachena. Saka zvatava kuona kuenda mberi ndiko kuparara kwemusangano. Unoparara uchiita zvakadai zvekuti yanguva njakenjake Mashura chaiwo ari kuitika. Kuona varwi vesununguko vachisungwa, vachishungurudzwa, vachipinzwa mumatare edzimhosva pamusoro pekuti vagunun'una neutongi hwavamugabe. Saka zviri kuitika izvi, ngatisashamisika, ndiko kupera kwemusangano wezanupf neutungamiri hwavamugabe semazivira ataihuita.
Asi munotiwo kudii nevamwe vari kuti vamwe vanopikisa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanodei pamuchato wedhongi nebere, vachiti ngavasiye vezanupf vanetsanawo nevakarwa honda?
Kwete, handizvo. Zvakatokosha kuti munhu wese anenge atosvorwa kana kuvhirikwa kana kutokonywa nezanupf navamugabe ngaagamuchirwe nemaoko maviri, kuti mauya kuzorwira kodzero dzevanhu, nekuti iko zvino vava kuona kuti zviro kwazvo zvese zvavaitunhidza vamugabe nazvo zvakaipa. Saka ngativagamuchire, timire navo. Kodzero dzevanhu hadzina mutupo. Kodzero ikodzero. Kana munhu achinge atyorerwa kodzero dzake, ngatimirei naye. Vamahiya na vamatema danda nevamwe vanofanira kutsimbiswawo pakushungudzwa kwavari kuitwa kuti vagozoziva one kuremekedza kuti zvatinogaro taura isu sika kuti hatisi kutaura kuti kodzero nekuti dzatyorwa kumakune vanopikisa kwete munhu wese akafanira kutsigirwa panguva yake yekushungurudzwa nekuti ndiwo zvinotaura utongi hunoremekedza kodzero dzevanhu vese zvavo zvisinei nekuti ndingana abva kumba kwani.
Tinotenda zvikuru, rambai muri parunare. Regai tiende kusouth africa kuna Vamhuka. Vamhuka, makadii?
Makadini mkomazulu.
Aiwa, tiri nani zvedu, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndinomboona kuti ndinorangarira vamugabe vakambotaura vachitiwo vari kune imwe nyika vachiti vana vezimbabwe kuti ndirege ndibve pachigaro ichi vana vezimbabwe ndingava rwadzisa zvikuru. Zvino ava votizve aiwa baba makura chimbobvaiwo kupinde umwe zvonzi vakanganisa vatuka mukuru wenyika. Kunyepa here kuti vamugabe vakura 92 years, hazi 42 years kaizvo. Munoziva kuchihova nechikwata chinonzi Boko Haram, hurumende yeNigeria haina kungo zvora zvati ndiye akakonewa kutadza, yakatadza kunzwisisa zvichemo zvevana veNigeria kusvika vati regai tipopandukirana nehurumende nekuti haisi kutinzwa. Ndo zvimwe chete nezviri zvakuitwa nemao veterani ava. Asi ndinoyambira ndinopa ndiyo kuti one, uyu murume uyu anonzi Francis wakavimbisiwawo kumasvingo kuti hatichamudi ngaabve achiri mupenyu kumasvingo. Munhu nga akafa munhu akaurawa munhu uyu ndova kuti pachaita dambudziko hombe muzimbabwe. Ndo pachatangira chimwe imwe kupandukirana kana kuti civil war. Nokuti zvakaitwa vanhu vakataura mashoko aya havana kana kumbosungwa kana kumbobvunzurudzwa, asi vakataura vane kurudziro yekuita zvisakarurama mumasvingo. Asi nhasi izvi vanofamba vakasununguka, zvinhu zvisina kunaka. Vana matema danda havana kana munhu wavakatuka kana kutaura nhema. Vakataura kuti mugabe wakura ngaachibvawo kupinde umwe uye hatichamutsigiri. Ndobva zvanziwa vakanganisa vatuka mugabe vaandamaina ofisi ya purezidendi. Hawu
asika Vamhuka, ka zviri kunzi vamugabe vakasarudzwa nevanhu muna 2013.
Iva vakatiwo zvavakasarudzwa nevanhu vakundikana pane zvivimbiso zvavakapa plus mamiriro eupfumi hwenyika ari kudzikira. Ngavambosudurukawo papinde umwe agadzirise. Havana kutaura nhema, havana kuti mugabe tava kumubvisa nechisimba. Vakataura kuti ngavachimbobvawo zvakanaka vasina kubata tsvimbo kana kubata matombo kana kubata mapfumo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Vamhuka nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka mukoma.
Tinotenda. I think Gibbs, you heard there from Mr. Mhuka. He's saying there's nothing wrong with what the war veterans say to tell Mr. Mugabe that he made many promises. In his election manifesto, he failed to fulfill those promises. And as a result, if he cannot lead, he should pave way for others to lead the nation, Gibbs.
We've got Brighton Taura in our Facebook page, who says, this time there's no way out. Then Tichawana also writes, he is going nonetheless. Mother Nature knows no intimidation. So I think we can take a break right now.
Indeed. Our guests, Mr. Nkomo and Mr. Mavinga, please do stay on the line. For our radio listeners, unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to our Facebook pages, Shona English and Debele. And saying, please do stay in touch. I am Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube saying, stay tuned, Zimbabwe.